Mr. Manaka vari kupomerwa mhosva yekuuraya mupurisa, chinova chiitiko chakaitika musi wa29 June 2017. Ivo vachitaura vamanaka vanoramba mhosva iyoyi yekuuraya mupurisa nekuti vanotiwo vanga vasipo pakaitika mhirizhonga iyoyi yevatengesi pakazofa mupurisa. Vanotiwo vanga vari kuchegutu uko kwavakanga vaenda nasahwira wavo kunoviga mbuya veshamari yake.
Asi tinonzwa kuti mudare mapurisa akazivisa kuti pane humbo hwekamera kana kuti CCTV inonzi yakaona zvese zvakaitika, ichokwadi here?
Nyaya iyo takaionawo mumapepa atakapiwa kuti ekuti ivo vanoramba kuti Barnabas apiwe bail nekuti vanoti ivo pane humbo hwakawanda huchaita kuti azowanikwa aine mhosva, ichaita kuti apiwe mutongo wakareba. Zvinova izvo zvavanofungidzira kuti zvinoita kuti akapiwa bail atize. Chimwe chechinhu chavanoti vanoda kuzoshandisa ndiyo inonzi CCTV. Isusuwo takanyora tsamba tichivakumbira kuti vatipe kana kuti tikwanise kuona CCTV iyoyo yavanoti nemufananidzo inoratidza Barnabas achipara mhosva. Nanhasi hatisati tapiwa. Officer in charge vanongoramba vachiti vachatifonera, vachatifonera, nanhasi hasati vatifonera.
Tinonzwa kuti vari kupomerwa mhosva yekunzi vakauraya mupurisa vanhu vanotengesa mumugwagwa. Ivo vamwanaka mumwe here vanhu vanotengesa mumugwagwa?
Vamwanaka havatengese mumugwagwa. Vamwanaka ndichapeson wekumbare district wemayouth EMDC uye munhu anozvishandira ega asi havaita zvekutengesa.
Munofunga here kuti nyaya iyo yavamwanaka inga vane chekuita nezvematongerwo enyika?
Ndinodayira kuti ine chekuita nezvematongerwo enyika nekuti pavakasungwa vamwanaka mupurisa akavasunga akavataurira kuti iwe ndiro kuziva uri munhu weMDC, saka ndinoda kukudzidzisa chito. Ndo pavakatanga kukakavadzana vachibva vatosungwa ipapo ndokuendeswa kumapurisa kucentral. And pavaiendeswa ipapo vanotaura kuti vairohwa nemapurisa akavasunga ivayo. Saka ini ndinoti nyaya yacho ine chekuita nezvematongerwo enyika nekuti nyaya yakatangira pakuti uri munhu weMDC. Nhasi vatora mwanaka vakamupomera dzimwe mhosva mbiri. Yekutanga ndeyekuti anonzi akarova mupurisa neimwe yekunzi obstruction or defeating the course of justice, achinzi airambidza mupurisa uyu kuti aite basa rake rekuisa maspike pamotikari dzinenge dzichakutiza.